This Jonas Wari in police custody at the moment. Two warnings and caution statements were recorded from him earlier today. As he was the president, kudakwe mashoko anonzi akawanikwa nemapriest apa vanenge vakawana pa YouTube statements izvo vakavambotaura gore rapera. Pane interview I think yavakataura mashoko avakataura saka mashoko acho ari kunzi vakatuka president. Kune mamwe zvemashoko avarunzi vari kunzi vakataura I think gore rino ari kunzi zve vakatuka president zvakare.
Saka vasungirwa kupi chaizvo?
Vanotiwo vakasungirwa pa Jameson Hotel nezuro vachinge vachida kuratidzira kuti vagokwanisa kundosunga president nemavice president avo maviri nemhosva dzavanga vachivapomedzera. Saka vari kuti ivo vakasungwa vasati vakwanisa kuti vaite zvavanga vachida kuita izvozvo.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vanosungirwa kuti vatuka mutungamiri wenyika iri pamutemo here?
It's a yes and no. Iri pamutemo pakuti mutemo wacho uchiripo unonzi section 33 Criminal Codification and Reform Act unotaura iwo kuti unokwanisa kuwanikwa nemhosva yekutuka president kana kusvidza president uchiripo kumabhuku edu. Asi tiri kuti isusu mutemo uyoyo hatifunge sekuti uri kuenderana nezviri mubumbiro renyika iro rakaundwa mugore ra2013 navanhu.